inya ino nyadzisa isingatarisiro kuchitaurwa kuti zvino zvingapomerwa mudzimai wemutungamiriri wenyika kuti anga akapinda mudzivo kana mumhirizhonga zvisinei nekuti zvanga zvasundwa nei zvatopinza dambudziko kwete chete kumhuri yemutungamiriri wenyika vamugabe asiwo nyika yezimbabwe yatopinda mazviri nekuti zvinonzi izvo ivo mai mugabe vari kuda kutora divi rekuti havakwanisi kubatwa nemhosva nekuti mudzimai wemutungamiriri wenyika asi vari kusouth africawo vari kuzviramba
asi tichitarisawo nyaya yekudyidzana kwehurumende yezimbabwe nesouth africa zvinosiya nyika mbiri idzi dziri papi chaizvo
zvine kunyadzisa kukuru ndochekutanga asi mukupera kwezuva ndinoona sokuti utungamiri hwenyika mbiri izvi huchazopedzisira hwava nerimwero rekubisa dai mugabe pakunyadziswa izvandiwa zvichapedzisira zvaitika nekuti pane kudyidzana kukuru kuripo unotopindiridza munyaya dzakaita seidhozi dzemhirizhonga zvakarewo tinoona kuti pakamboitika nyaya yakadai yekuti paifanira kusungwa mutungamiri wenyika wekusudan vaomar albashir mugore ra2015 nyika yesouth africa haina kuda kudaro vakasarudza kuchengetedza ukama hwekudyidzana kwenyika dziviri dzinotisudan nesouth africa iko zvino tinoonawo kuti south africa inogona kutungamidza kudyidzana kwayo nenyika yezimbabwe
tiri kuonawo kuti mapepanhau nedzinhepfenyuro dzehurumende akangoti zi haasi kutaura nezvenyaya iyi izvi zvinorevei
zvinogona kureva kuti vakatsamadzwa uyezve vapererwa munoziva kana pakaitika chinhu chinofumura musha chinosanganisira mai venyika zvinogona kuita kuti vanhu vasare vasina kana remuromo voshaya kana kuti votangira papi pakutaura kana kunyora nyaya dzacho asi kepiriyo tinogona kuona kuti vanogona kuda kunge vachida kuvanza zviri kuitika vachida kuti nyika isazive chokwadi.